Vashtura le masoja ya panandere ndege sefere za Kama International Airport vale kuda kusimuka kwenda ku Mozambique na simangwanani mutungamiri webotswana va mukwesi masisi vati vari kutumira mauto aya sasa tigawe bazi nona nezve rinyararo resadic organ on politics defense and security cooperation nechinangwa chekuda kunza kugadzikana mudunhu iri.
The chair of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, the Kukutumirai Kukabo, Delgado, Mozambique, Uko Kunevano Puriki Zamuero, Izo, Sokangani Sakugazikana, Kwekunurese.
Vamasisi vanotiwo zvikwanisiro zvose zvinodiwa kuti zvikwata zvemasoja zvichange zvichishandira kuMozambique paspecific standby force zvichabva kunhengo dzinoomba gungano iri. Mauto ebotswana aya ari kutarisirwa kunoshanda nemamwe churu chimwe chete kuRwanda ayo akapinda muMozambique masvondo maviri apfuura. Rwanda isi musadic asi inoti ndisawira mukuru weMozambique. Zimbabwe iyo isiri kunyatsobuda pachena neurongwa hwayo inonzi nebepanhauro Newsworks yakatotumira mauto mashoma neunyanzvi hwepamusorosoro muna kurume. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Vanyasha Mugwagwa vaishanda kupaoma vakatourayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika mai opamusunguri kashiri vati vange vakabatikana sezvo vari mumusangano ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo yavasina kukwanisa kupindura kusvika akaenda pamhepo.
Ndiri mumusangano wetask force yesadac saka tumira mibvunzo yako kuti ndigoipindura.
Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwenyika uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvehondo paUniversity of Botswana vadhumedzani Ncube vaudza Studio 7 kuti nyika dzatumira mauto adzo kuMozambique kuitira kuti hondo iyi isarambe ichipararira mudunhu.
Ivo vanhu vacho vana Elshabab nemama extreme Muslim groups vakaregererwa. Zvinotishatira kunoku. Handi kuona kuti kuNigeria vakaregererwa and vakukidnapa vana vevanhu.
Zvichakadaro mutungamiri weMozambique vaPhilipe Nyusi vakadzivisa nezuro kuti vanopfurikidza mwe nomudunhu reCabo Delgado vava kudududza. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuwanda kwamauto ari kuenda kunobatsira kuMozambique kungangoita kuti vanopfurikidza mwero ava vatange kurwisa dzimwe nyika dziri mudunhu reSADC. Vanhu zviuru zvitatu vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru mazana masere kana kuti 800,000 kusanganisira vana vadiki vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini, singirai madondo.